mutongi wedare repamusoro ama Edith Mushore varatidza kusafara nekunonoka kuri kuita magweta ehurumende kuunza kudare mapepa ekupikisa chikumbiro chakasvitswa navachombo navachipanga chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso amai Mushore vaudza gweta riri kumira hurumende panyaya yevaviri ava kuti chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso chinofanira kunzwikwa nekukasika saka nokudaro vati magweta ehurumende anofanira kunge asvitsa kudare mapepa avo ekupikisa zvikumbiro zvevaviri ava panopera zuva ranhasi kwete kuti vangoya kudare vakabata maoko chete vachiti vari kupikisa zvikumbiro izvi pasina chinozvitsigira gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaedmond nyazamba vati chaita kuti vauye vakabata maoko inyaya yekuti havasati vawana magwaro enyaya iyi kubva kudare ramajor street gweta rakamirira vachombo navachipanga valavhimawo madhuku vatsinhira zvaturwa nedare vachiti havasi kufarawo nezviri kuitwa nehurumende panyaya iyi vachiti vasungwa vagarisa vari mujeri uku hurumende ichiita hayo zvekunanazira
hatisi kufara nazvo itori nzira yavo yekuti vava pamwe vava kutyawo kuti vanhu havanokwanisa kuzobudiswa saka zvese zvokuti taa kupostponaye toda kuzoresponda kuda kungoti vatenge nguva yevanhu havagara mustorongo because havana kana mareason angati dare rai repamusoro rirambe chibe
vamadhuku vati nyaya iyi yave kutarisirwa kudzoka mudare mangwana
tapinda mudare nhasi vestate vanofanira kunge vachitaura kuti vachiri kurambirei kuti ana chombo navana chipanga vasapuwa be havasati vapindura patakapinda mudare vhiki rapera nefriday vakakumbira kuti nyaya inzike nhasi kuti vaone kuresponda vauya futi nhasi vasina kuresponda saka tazowira nadare kuti ngavachiresponda nhasi vakarega kuresponda kana kunyaresponda ti nyaya yaakudzika mangwana saka tiri kudzokazve mudare mangwana musi wechina na9 makuseni
vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yekuglenlon muharare uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukutora kwavanonzi vakaita mari kubhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe nekune rumwe rutivi vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza masoja zvichiteera mashoko akanga aburiswa nemukuru wemauto vaconstantino chiwenga vachiti vaizopindira kana zvinhu zvasvika pakaoma zvichitevera makakatanwa aiva muzanu pf vasungwa vaviri avo vakasungwa pakapindura masoja zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye chigaro vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramajor street iro rakati vachombo navachipanga vaigona kuzokuvadzwa neveruzhinji avo varakati vakatsamwira vaviri ava nemhosva dzavanonzi vakapara ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi